Mutongi wedarire High Court Justice Nokutula Moyo vati MDC Alliance inokwanisa kuenderera mberi nemusangano wayo pazvara inoda mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira uyewo kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VMDC Alliance vaive vaita chikumbiro chechimbi chimbi kudarira High Court musi wechishanu chapera mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center Mukwekwe nemusi wesvondo. Justice Moyo vati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzero chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. Vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yeMbizo Stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta ange akamirira mubatanidzwa weMDC Alliance vatsinhira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa weMDC Alliance. Mune imwewo nyaya vaFrancis Mangwendeza mumwe wevanhu vaviri vaiva vakamirira MDC Alliance mukukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANU PF. Kwetara vaMangwendeza vaMachovanamwiwe vaudza Studio 7 kuti vaMangwendeza vari kutsutsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna Chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidze musarudzo. Zita ravaMangwendeza raivewo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvakaitiwa ndezvokuti the Zimbabwe Electoral Commission yakavhisa zita rake papepa notice ichitaurira vanhu kuti anobuta mucompetition yacho iye asina kubuta. So vaMangwendeza vakati tiendese kuHigh Court chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti haina kukanganisa kugadzirwa kwesarudzo MP for Ula South Coast.
Vamwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.